izvabuda mushure memusangano waitwa muBulawayo nhasi masikati pakati peZimbabwe Electoral Commission ZEC nemapato ezvematongerwo enyika. Pamusangano uyu veZEC vazivisa kuti panotanga chikamu chakawedzerwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota musi wa10 mudunhu reBulawayo muchange muine michina yekunyoresa mitanhatu chete ichange ichishandiswa kusvika panopera chikamu ichi musi wa8 kukadzi. Mukuru wezvesarudzo muBulawayo, Amai Stokos Lekupe, vaudza Studio 7 kuti vachange vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira kunopiwa vanhu zvitupa senzira yekuti vape vanhu vasina kunge vakwanisa kunyoresa mukana wekuti vaite saizvozvo.
Tiri kuenda kwakaenda vemabirth certificates kuti tinoregister vakaipiwa maIDs. Taita futi kuti todzokera kunzvimbo idzodzo. To register our vainzi maaliens vaisinavhumidzwa kuregistwa before kuti tova batsira kuregister ufuti. Saka zvataita titaita center kwamusiteli chagara ipapo kubva musi wa10 kusvika musi wa8 February, kuitira kuti munhu wese anopinda kwamusiteli achitora chitupa abva awana kuva yekuti aregiste ipapo. Toita imwe kiti achitaisa kuBulawayo Center. Tozoisa imwe futi kiti ichagara kuTrade Gold. Tichatenderera Bulawayo yese, mawadi ese.
Pakatanga chirongwa chakavandudzwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota, veZEC muBulawayo vaive nemichina 111 chete yavaishandisa munzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu iri. Murongi wemabasa, Mubato reEconomic Reform Assembly, vatinei Wande, vanove mumwe vapinda mumusangano uyu, vati kushomeka kwemichina yekunyoresa vanhu kuchaita kuti chirongwa ichi chisiye vanhu vakawanda vasina kunyoresa.
Mazuva achona chaextendwa also nemacenters onguo yakawanda. And also, nyaya yekuti maalien nguva yavari kupiwa kunogadzirawo malong birth certificates. Dai zvangobvumirwa kunzi vangobvumirwa kuratidzaiwo mashort birth certificates avo. Zvanga zvichanaka.
Pakapera chikamu chakavandudzwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota musi wa19 mbudzi gore rapera, dunhu reBulawayo ndiro rainge rine vanhu vashoma pane vanhu vose vakakwanisa kunyoresa munyika mose. Nengo MDCT variwo mumiriri weBulawayo Metropolitan mudare reparamende pasi pechikamu cheproportional representation, Amai Nomvula Muguni, vati vanhu vakawanda vachiri kunetseka nekuwana magwaro ekuzvarwa kubva kumahofisi aregistrar general.
Ini ndiroona kuti problem ine home affairs. Home affairs ndiyo iri kunyanya kuita zvinhu kuti zviriremere vanhu, nokuti munhu unonzi enda kuLupane, vanhu vana mari yekuenda kuenda kuLupane. Vamwe vanoenda vodzoswa futi kwoidzokera nekuti mai vako kumbe birth certificate yako yakavharuka kumbe zvakaita sei. Ndinoona sokuti inini home affairs ndiyo ine problem. So tofanira kuenda kuhome affairs nemaproblems evanhu ivavo tione kuvagadzira.
Kunyange hazvo kunyoresa vanhu chaiko kuchizotanga svondo rinouya, kutanga mangwana veZEC vachishanda nemamwe masangano anoshanda akazvimirira vachatanga kufamba munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachidzidzisa vanhu pamusoro pezvekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Pasi pemitemo yesarudzo, veruzhinji vanokwanisa kuramba vachinyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kumahofisi eZEC kusvika panguva inenge yatarwa zuva rekuti sarudzo dzichaitwa riini. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.